Svondo rapera, mapurisa anodzivirira mhirizhonga akadaidzwa kuti achengetedze runyararo mushure mekunge paita kusawirirana kunotyisa pakati pevanhu vari kupikisa nevari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo unotara mashandiro emasangano akazvimirira. Izvi zvakaitika pokomiti yeparamende inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu yainzwa kubva kuvanhu kuti vanofungei pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act. Munyori mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu iro rinopa masangano anoshanda akazvimirira mvumo yekushanda munyika vaSimon Masanga vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Kune vakawanda vaitiza kunorejista semaPVO vanga vakuregista as trust. Matrust haana accountability. Ndopari kuchiwana vanhu vakawanda ipapo. Secondly, maPVO kana maNGO anoshandiswa for money laundering. Ndopatiri kuti ngatizive social funding.
Asi mumwe vanofunga kuti kana mutemo wePVO Act ukavandudzwa uchadzvanyirira masangano anoshanda akazvimirira ndiva Rashid Mahia, sachigaro wemubatanidzwa wemasangano akadai Crisis in Zimbabwe Coalition.
So chinangwa ndechekumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe kuti vasataure nyaya dzematongerwo enyika, vasataure nyaya dzeekonomi, vangoteerera vachingorumbidza hurumende pose pose.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vanoti dambudziko rekudzvanyirirwa kweveruzhinji nehurumende yeZANUPF kuchishandiswa mitemo rakatanga pakapembedzwa kubvuta masimba kwakaitwa nemauto muna 2017.
Nangako hapana chavanogona kuita kunze kwekumbundikidza vanhu, hapana chavanogona kuita kunze kwekubirira sarudzo vanhu havasi kuda kuti iiswe PVO bill.
Asi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira vanoti kuvandudzwa kwePVO Act kuchaisa pachena masangano anga achinyepedzera kushandira veruzhinji.
Izvo zvinenge zviri nhema zvavanga vajaira kugadzira maPVO vondomora mari kunze kwenyika vozva mari idzodzo. Isusu chingoripo ndechekuti kana munhu asi adiwa kura PVO inotarisana nezvematongo kwenyika anongonyora tsamba yake neapplication zviri izvozvo iye obva achiita make sure kuti zvaaapply asi ari kuita ndo zvaari kuita.
Zvimwe zviri kunzi zvichinjwe pamashandiro emasangano akazvimirira ndezvekuti masangano aya achange ava kuongororwa zvakanyanya nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu. Kana pakaita masangano anoonekwa sekuti haasi kushanda sezvinotarisirwa nehurumende, bazi iri rinenge rava nesimba rekuaripisa kana kumbomisa basa vakuru vemasangano aya. Mutauriri weResident Association Coalition for Electoral Reforms vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti kana bhiri rePVO rikapasiswa vagari vanga vachibatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira vachasiyiwa vari panguva yakaoma.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika. Pane vanopa zvikafu, vanobatsirawo vakwegura nezvimwe zvakadaro, vamwe vanobatsirawo nekurapa chaiko.
Zviri kubuda mumisangano iyi zviri kuratidza kuti vanhu vanotsigira ZANUPF ndivo vari pamberi mukutsigira urongwa hwekuda kuvandudza mutemo uyu, ukuwo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa vachiti mutemo uyu ngausiyiwe uri zvauri pari zvino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.